Tiripopa kubatsira hamanesha mwari tinotsvaga zvinhu zvakaita sehembe, bhutsu, chikafu tichibatsira hamanesha mwari kuZimbabwe.
Makatangidza rini kuita izvi?
Zvakatanga muna October ndopatakatanga.
Saka kusvika pari zvino chii chamaita?
Kusvika pari zvino takwanisa kubatsira hamanesha mwari like last week. Taka tiri kuZimbabwe tine hembe dzatakaenda nadzo, tine chikafu chatakaenda nacho. Zvekushandisa matoys, dhori nezvakadaro daro ndizvo zvatakakwanisa kuendesa parizvi.
Ndizvo chete here zvamunobatsira nazvo?
Shure yedu ndeyekuenda mberi kubatsira zvakasiyana siyana zvakaita sekubhadhara maschool fees, kuchengeta nherera, kuchengeta shirikadzi, vakwegura, vakaremara. Asi parizvino ndo tinoshanda nezvatinazvo, ndo zvatakakwanisa kuita parizvino. Asi shure ndeyekuenda mberi.
Vanhu vokubatsira munovasarudza sei?
Vakubatsira hatifarudzi. Zvakafanana kuti munhu achinge tangoona kuti ari da kubatsiro, like zvatakaita last time takaona vanhu patakamira parutenga tikanzwa vanhu vada kubatsirwa, tikangobudisa mabhegi enda dzanga dziripo tikatopa vanhu ivavo.
Munozvifambisa sei imi muri kuSouth Africa asi muri kubatsira vari kuZimbabwe?
Pari pakutsvaga tinoitsvaga kuburikidza nemaWhatsApp, maFacebook, kuenda mumachechi kungopa vanhu mapepa, kutanamira mapepa mudzimba dzevanhu. Vanhu vada kutibatsira uya nezvinhu zvichitora zvinhu izvozvo tienda nazvo kuZimbabwe munguva yatinenge tiri pabasa, like maweekends tomhanya nazvo kumba tobatsira hamanesha mwari.
Chakaita kuti mufunge kuita izvo kubatsira vamwe chii?
Ya, inini ndiri munhu akakurira munhamo, ndakakura ndisina vabereki, saka mararamiro ari kuita wazhinji ndakararama. Sekuti pamwanhu kuenda kuchikoro chako handina kuzokwanisa kuenda kuchikoro nekuda kweurombo. Saka shure yangu ndeyekuti tikabatana maoko tinokwanisa kubatsira vanhu. Dambudziko randakaona iroro ratakakura tiri tinokwanisa kuribatsira vamwanhu upenyu hwavo ukaendawo mberi.
Munoita izvi mega here kana kuti munoita makawanda?
Pari zvino ndini nemudzimai wangu nevamwe vanoda kubatsirawo ndo vatichiri kuita nawo.
Pane mamwe makereke kana kuti masangano amunoshanda nawo here mukuita zvamuri kuita izvi?
Ya, pari zvino pane kereke especially Methodist iri muno Meyerton South Africa kuno, ndo vakutibatsira zvakanyanyisa, hembe, chikafu, mabooks, manovel, mabible tirikuzviwana kubva kwavari ivavo.
Hazvitore nguva here zvamuri kuita izvi? Muri pabasa?
Homwe ndiri pabasa.
Hazvikanganisi basa renyu?
Kazhinji ndinozviita nguva isiri yebasa, asi zvinorwadza but zvinongoisa kushingirira kuti zviende mberi. Zvafanira kuti nguva zhinji maweekends instead yekundinge ndakazorora ndofanire ndichifamba ndichitsvaga rubatsiro rworwu kuti zviendere mberi.
Vanenge vachida kubatsira kana kuti vanenge vachida kubatsirwa vanokubata ipapi?
Pari pakuda kubatsira panhamba dziripo panoti +27 61 067 15 31. Kozo namba dzimwe dzekuZimbabwe +263 773 384 195, dzese dziripo paWhatsApp. Ya, kuti vazhinji vada kuona zvakawanda nezvatiri kuita vaenda paFacebook page inonzi Give a Smile Foundation. Ndo pane zvese zvatinge taita tinozvisa paFacebook page, pane mavhidhiyo, mafoto, zvese zviripo ipapo.